Vataura pamusangano uyu imwe nhengo yeZimbabwe Electoral Commission kuvani moyo vati mapepa ekuvhotesa achadhindwa nemakambani maviri emuno.
Takati tichada kuti vanhu vauye kuzoona kana takuita printing, nenyaya yekuti pane mutauro wekuti mapepa anoshandiswa anoti kana kukaisa X apa unomuvha to the next candidate. Saka tati vanhu vanofanira kuuya kuzoona tichiita printing yacho kuitira kuti vaone vari vega kuti chii chiri kuitika. Izvi zvito zvinoitira zvokuti tisaite maproblems eperception yevanhu nenyaya yemaballot papers. Tichaprinta muno muHarare presidential ballot ne parliamentary ballot tichaprinta pafidelity printers kozoti yelocal government toprinta paprint floor.
Mashoko ezeke aya atambirwa nevari kumirira vaNelson Chamisa, vanhu vemutungamiriri weMDC Alliance munyaya dzesarudzo vaJameson Timba. MDC Alliance yanga yave nenguva ichiti inoda kuziva kuti mapepa ekuvhotesa achadhindwa nani. Asi munyori mukuru muMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe vaNixon Nyika Dzino vati kunyange hazvo Zeke yazivisa kuchadhindwa mapepa ekuvhotesa aya, nyaya iyi haiperirei papa sezvo achiti pane zvimwe zvinoda kugadziriswa.
Tinozvitenda kuti vazotibvumei panyaya yekuti tinge tichikwanisa kuzonoongorora maballot papers, asi chiono chedu ose vemapolitical parties ndechekuti haisi nyaya yekuongorora chete, inyaya yazvinoti security yeballot paper racho. Kuti chero tikanoriongorora yamunoti fidelity printers, ndofunga kana muchirangarira imimi ndofuti yanga chimboti printira mabond nemabera checks yakapedzera akungonoprindwa elsewhere. Saa zvinoreva kuti ballot paper iroro tinofanira kuriongororesa kuti tizoona kuti hapana charinokwanisa kuzokanganisa here pamavhotero achaitwa nevanhu. Saka nyaya iyo ndonyaya yatinokoshesa kuti dai Zeke yatanga kuchitiratidza kuti specimen racho richange rakambomira sei and to what extent are my features acho secure. Saka kuunzawo mamwe vanhu vakone dzimwe nyika handiti vanoziva nezvemaballot papers kuti vange vachiongorora vachitibatsirawo muruzivo rwekuti ndiro here ballot paper ratingaiwirirana rwekuti ringe richienda kusarudza zvichatibatsira. Saka ngavavhure mukana sezvo vari kuti maobservers yese ngadi ngauye kune nyaya dzemaballot papers. Wo ngavavhure mukana kune dzimwe nyika dzinokwanisa kunge dzakamboita maballot papers asina bungozozo kuti vauye vatibatse kuti pakuongororo hwavo tinokwanisa kuenda kusarudzira yatingati iyi sarudzo yanga iri pachena pasina kubirana.
Mapato aya papiwa mukana wokubvunza mibvunzo maererano nekomiti yanga ichida kuumbwa neZeke pakati pevanhu vari mumapato ari kukwikwidza musarudzo ichange ichitarisa nhona dzinenge dzichibva kumapato pamberi pesarudzo yemultiparty liaison committee imwe nhengo yebato refreedom movement #1980 chinhu chedu vaFrancis Dana vakonzera zhowe zhowe vachitisa chigaro weZeke amai Priscilla Chigumba nevose vari mukomisheni yavo vanofanira kusiya basa sezvo vachiti vakatadza kufambisa basa zvakanaka pavakatadza kupa mapato ezvematongerwo enyika gwaro revavhoti pamberi pekugara kwakaita dare raitambira mazita evachakwikwidza musarudzo svondo rapera.
Zvakaitwa panomination court hazvisi maererano nemutemo, zvinoreva kuti zvese zvakataurwa zvakanazvo zvakaitwa panomination court zvinofanira kutotangwa patsva nekuti izvozvo izvo hazvina kuitwa nevanhu vane voters roll. Saka isu tiri kuti zvinhu izvozvo zvinofanira kutanga kugadziriswa patsva. Mai Chigumba veZeke vanofanira kutanga vasiya basa nekuti vanenge vasiri kuziva basa ravo zvakanaka. Munhu akava apoint anenge asingazivi kuti vanga vasingakwanisi kuita basa irori. Vakatadza kugadzira chinonzi voters roll, zvinoreva izvo kuti dai vanga vari ticha munhu akatadza kumaka register vana vachipinda muclass, kana ticha atadza kumaka register hangairamba achiendereswa mberi kuti adzidzise vana chikoro.
Vadanha vati kutadza kuwana gwaro revavhoti kwakakonzera kuti nhengo dzebato ravo zhinji dzitadze kukwikwidza musarudzo vachiti havachavimbi kuti Zeke ichakwanisa kufambisa sarudzo munyika. Zvaitwa navadanha avo varambidza vamoyo nechikwata chavanga vachifamba nacho kuenderera mberi nekutaura kudzamara Mai Chigumba vasiya basa zvabva zvakonzera kuti musangano uyu utadze kuenderera mberi uye komiti yanga ichida kuumbwa iyi itadze kuumbwa. Vanga vakamirira ZANU-PF pamusangano uyu vaFortune Chasi vashora zvaitwa navadanha.
Saka ava vanonzwa kuti ndidhokotera vanorapa vanhu bati mukatarisa zvavari kuita apa vari kukwira pacheya vachijamba jamba pacheya vachiti ivo vauya kuzodisrupta meeting yaipano kuitika endi vanoda kuti Zeke yese iresigne nhasi ndiyo mishini yavo. Kune vanhu vari muzvipatara vari kurwara izvozvi varoda kurapwa, asi iyo ndizvo zvavainga kuti vazoita basa rakadai. Hapana utungamiri hwakadai. Zimbabwe haisi kuda vanhu vakadai so. Iri kuda vanhu vane hunhu sevamwe vese vauya. Mapati zvakasiyana siyana. Vanhu vese ava havasi kuda zvirikuitika izvi. Vambovatsiura mapurisa auya, ivo vati havasi kuda zvese izvi. Saka vatiwo meeting haisi kuitika. Enda vana basa nemapurisa, vana basa nechii. Ndiri kutarisira kuti maybe maassociation emadoctors vachaongororawo behavior iri kuitwa nachiremba ava, nekuti zvinonyadzisa madokta izvi.
Asi vatimba vatiwo zvaitwa navadanha zvinoburitsa pachena kurwadziwa kuri kuitwa vemapato anopikisa nemafambisirwo ari kuitwa basa nezek.
Maonero angu ini ndeyekuti zvaitwa nemukomana wa zviri kuratidza kushushikana kuri kuita vanhu nemarongerwo anga achiitwa sarudzo munyika muno kwenguva yakareba. Mupsychology toti frustration, okay, isymptom fundamental problem iripo inoti igadziriswa. Whilst nzira yatora kuti izvozvo zviitwe isiri nzira yenganzi inzira yakanaka, asi handifunge kuti anoda kuti aitwe condemn zvakare. Chinodiwa ndechekuti vaya vari kumanija maelections vadzoke kune maissues aari kuita se aari kureiza, oadresa maissues iwayo, because ndio anobvisa frustration iyi.
Zvichakadai vamwe vati komisheni yavo ichazoshevedza mumwe musangano vagadzirisa nyaya dzekuchengetedzeka kwevanhu nemapurisa, sezvo nhasi panga pachingova nemupurisa mumwe chete chete uyo atadza kunyararidza vadanha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.